manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura.
Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai. Vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Ini nemadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Ndongi kana ita kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsigirwa namadzimai nyika yese.
Mutungamiri weZanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZanu PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa RCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vapatrick Chinamasa vanoti ZEC yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagwesa edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, ZEC yaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti ZEC haigoni kuburisa mazita kumatunu anenyaya ziru kumatare asamu wakaita senya antumia zemutemo wa Brian Crozier vanoti Zek inogona kuburisa gwaro iri yozo risandura zichendra na nezu nenge zazo buda mumatare izi zatsikirwa nenya antumia zemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asikana vama budisa sema mirra takaita pano kana dare rika zutonga kuti apu pamaka nyora zvakati disae mnyore zvakati apo pamaka nyora zvakati wezerai zvakati vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerudo flow matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja
vaendera mberi vachiti magwaro ekufotesa kana kuti maballot papers ndiwo asikakwanise kudindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court
saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro rakakwana rekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa 23 nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East richiti ZANU PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ZCCC dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuitwa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe
vana kuti gomba vari kudestroya mabhos akadrilwa navamudzingwa izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane izvozvo mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabhiri Mucheyi vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwaChivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo.
I think one of the period of both I did not tell you with and that tell you with. So now I can do to from the both and do it about Saga from Sister and send out to Rezzo now to do it about.
The battle that you see that Vanga was at Mangara Yakuma Purisa as well as Rango Mangara Mugua Fup in Otevera. Mirizoga is the Matanga Reni Capo de Masingo, Irkukira Zua Nezua, Nezuro, Zimenegonato, the Chiz Mai, the battle no Pigisa Iri, Zaga was just to do. Kuti dzakatotizamisha mushure mekuvitsa kuurawa nenhengo dzebato reZANPF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanga vatarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGood West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. VaMutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimirira mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANPF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paraza kuti vamirire ZANPF. Mutauriri wemuri kwa Rhodes, wa Aaron Mtono Rhodes vati, varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo, uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika.
Moto ya Mtono ri wengwa zvikuba 7 o'clock madeko, inenge yakadzingirwa kana kudzvanyudzika. Kuti ibude mugwagwa azvera zvekuti ndoti yachona yaita zvekuti yaiwo vateka ndiyo inofanira kuva dzamupushira kuti anopinda mubridge.
Vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bunda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bunda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bunda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechipfuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka. Vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu pana Muzvare Bunda, murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti treatment yaichaita operation kekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu mune muchiita kakudyidzana zvinenge zvichida kuti munyatsonzwanana pamunenge muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti timu yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaakuita.
Vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tine tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bunda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open access kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe. Tinobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo. Izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica re Supreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro, richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumauniversity. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino, vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri, amai Sara Ndoro, vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo obhejijiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. Vandevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwe wakanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. Vamafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazina itango rezvo ama around rupina nayo chabuda svika mapeto neraundi rimaita zvichadzoka futi tichiri minus atobvisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiweti Jiti, vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West, vatinashe Ziki, vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje
matanda arimodona arimutsane moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezvesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zvesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvandafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch magetsi adzoka after 4 years jekrema changing rooms aitwa extended taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days tinotarisira kuti bora rinovharange rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kuvhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kuGweru neBarber Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wemahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaChaus Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Shusham Butter Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaishandisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kushamba sakubva kwamutare neascot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzidzorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanakawo Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Was a Friday, my darling. Was a Friday. Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutsikisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai Shingisai Suluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Tsininga weStudio 7.
Album and the good team, album number 8, Kenda Kushkoro. The country cool, America, Louisiana, the car release album, Inunzi, Dewake, the car release, oh, I cannot stand up with Zimbabwe, Saka, Ramano Yuziva, Ramara Yuzi, I think they can get to album number 8. The 2012, one of my songs, Vanasha Kanavala and Mabu Manawa and the Kasima Kanga, Ibasa, I told you,
Ibasa, I told you, Ibasa,
I told you, Ibasa, Pirate and Yar.
Jambirira.
Jambirai ton.
Vakakunzwai 2008 ya muri kutaura iyi. Nevari kukunzwai nhasi maserasi aya. Imi yenyu yachinja zvikapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuvani vanoi nevanoteerera kuti vachinja here. Ndoda kuti ndotori shinga dzangu ndotoziva kuti imi vachandirinandirina ndichingoti ndaichinja. Ndinato nono kuchinja kuchinja ndozoti ndinokwanisa kuchinja nematurity. But iko zvinoita already double that age. Na ndo 25 kuti na mami ma 50. Saka ndinoona kuti achinja imaturity in writing something.
Nyaya ino gara ichindibata tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs vakange vakuita zvevanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvikana.
Iya isaitito zvokutonzo kwachitosha Mr. and matara nyaya ndishamisa nekuti misoro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaichitomwaudza ndichikuti ndandisozobudisa seremoni vachiti uyu mukomana uyu toa murume mukuru aitouya kuchechi kwedu asi akazodekisa kuya ndinoda kuti paanga achimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nekuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anga angangu dzimagigs mazuva acho eya saka ndakazotanga kutozonzokuti kutotonwa madrugs nei kuti vanhu vakwanize kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndinoda kuti akazotanga kutozonzokuti nezvana Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvemataura izvozvo kuti kana vana londo yaita kangonzwawo kuti tichipotaita maconcert nawo tichiri vadikiwo mazuva chaya kumabackground tainge kuti havanenge vachitonwa doro havanenge vachitoinini taitoshandisa kuti vakimba gospel vakimba doro kuti vari kuzvira kumaketini saka tichaito tishamizawo mutika iti kana kaimba kavo kwatobuda nemusodzo tofunga kuti hashuwa zvava munhu ari kutokomborerwa iyo inenge iyi.
Manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Tsininga weStudio 7 naamai Shingisai Suluma vari parunare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF wari mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira zano PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabukumbudirira kunge vachinyoresa nomination code. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusemwe na Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba ezifathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 30 Nhlangula 2023 nguPraxidus Jeremiah.
All members of the Women's League must continue to mobilize and drum up support for more and more votes for our colossal revolutionary party.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZanu PF olo Women's League ukuba bakhankasele bathole usekelo kukhetho lwalonyaka.
The 3-4 years in a public assistance. Even more public loans of class is a few of quota high, that is what I would have. Jobal won't do tea, Simosinj. Katesi Safara Uma settlement. See, I've said it was a good one.
Abakho bazekileyo bakhala ngokuthi babhekane le nhlupho eziphethwe kabili nxa kuqathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Umoyo inkosikazi Zodwa Dabengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili adluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolwesine weviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZanu PF ole Women's League ukuba naba kankasele ngobunengi babo bathole usekelo kukhetho lwalonyaka ukuze banqobe ngoba belinani eliphezulu elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabesifazana beZanu PF owe Women's League National Assembly, uMnangagwa uthe ibandla lakhe liyaqhubeka lidinga usekelo kubomama elizweni lonke ngoba kungela ngenye indlela ibandla lakhe elingaphumelela ngayo kungela sizo oluvela kubomama.
All members of the Women's League must continue to mobilize.
Omama bonke abogatsha le-Women's League bakhuthazwa ukuba baqhubeke bedingela usekelo ibandla lethu lokuba basekele inkululeko yethu nezibuso esilayo namhlanje.
UMnangagwa uthethe ithuba leli ukwenzela amhlophe abazamela ibandla leli esithi ukumele bakhankase ngamandla ukuze banqobe ukhetho. IZANU PF ithi izakwenza isicelo emthethwandaba sokuba abafuna ukuncintisa ezikhundleni zedayile ephalamende abe-TRIPC abalitshumi lanhlanu koBulawayo bengavunyelwa ukuncintisa baphuza ukuhambisa amabizo abo edale le-nomination court lisithi bafika edale sokwedlule ihola lesine emini yantambama njengalokho okusemthethweni. Kodwa abe-CCC bona bathi lokhu kuveza sobala ukuba iZanu PF iyesaba ukumisana lebandla leli kukhetho. Lokhu kuthiwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa.
Iqiniso ukuthi iZanu siphelelwe ngomphako, konke kukhulumayo lokhu ngamanga akusoze vele kwenzeke. Umthetho ucacile ukuthi umuntu uyangenisa amaphepha ko ngo-4 o'clock. Uma sewangenisile ngo-4 o'clock, u-presiding officer uzabe lokhu elibiza kuze kufike isikhathi leso okulungiswa khona. Engaze efice ngenye okunye okungalunganga uyalungisa ngoba amaphepha sengenile. Njengoba esithi kwaze kwafika mhlaka 22, ayisiyo ndaba yethu, yibo ababengala staff
ukunje uzulu lokhu emelele ngamehlo abomvu uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa ukhetho ukuba ethulwe ngabe commission elawula ezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission. Omunye walabo abazancintisa imele ibandla leDAZ umnumzana Kulakwashe Zulu uthi uselindele ukuba amabizo aphume.
Ngikhangelele ukuthi igama lami liphume khonapho ezeki nxa sebegazethile, ngoba akusela ngenye indlela, ngoba yonke into eyayimele siyenze sayiyenza ngendlela efaneleyo. So kumele sincintise kathesi sibekwazi ukuthi ukhetho lwethu luyaphuma lunjani.
Izeki bekumele ethule lolu luhlu lwamabizo alaba abazancintisa kukhetho lwalo nyaka namhlanje lingakapheli ilanga lanamhlanje phakathi kwamabili ngo-12 a.m. ukuthi indawo zokuvotela zizaqala ukwaziswa uzulu ngeziki ezayo. Elezimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu lwelizwe lokuthi ngamakhansila amalungu edale ephalamende kanye nomongameli welizwe mhlaka-23 Ncwabakazi. Ngimele isitho 7 ngiseharare, ngimlozolo zindlovu.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi yena uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo zabo. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele emkhosini wombukiso weZimbabwe National Disability Expo okhutshelwe enkundleni ephelandaba stadium eGwanda kusukela ngolwesithathu wagqitshwa lamhla. Umnumzana Peter Zulu weNsind Village okhubazeka esandleni uthi sesiside isikhathi bengatholi uncedo oluvela kuhulumende.
Three is four years singanikipublic assistant sisidlali kodwa amafomzi ethu anjani kuthiwa kuzabuya inomapublic loans zizaphiwa kodwa hhayi kathesi akulaluthesi njengoba libona ukuthi isimo sinje kathesi safaka kuma-settlement siyabesela into zokulingisa.
Umnumzana Sanders Msaka wenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association uthi iningi labo liyafa ngenxa yokuswela amafutha okugcoba emzimbeni.
Ijwabu leli lithwalise nzima kakhulu abantu abale albinism ngoba ijwabu liyatsha. Ijwabu lingatsha libangela okuthiwa yi-skin cancer, libangela izilonda eziningi. Izilonda zona ziyana zingaba ziningi ezenza ukuthi umuntu etshelelanga ziyabangela okuthiwa yi-skin cancer. Yona le i-skin cancer oyiwo umkhuhlane obulala abantu abale albinism.
Umnumzana Msomi Mlilo olilunga leZimbabwe Visual Impaired Teachers Union uthi kuyadinga ukuthi bathole imitshina kulezi nsuku lapho befundisa ukuze abangaboniyo labo bafinyelele ilungelo labo lezemfundo.
Sikhuluma ngamakhompyutha, sikhulume ngamaprojector, sikhulume ngama-smartphone, sikhulume ngama-braille paper, sikhulume ngemitshina yokusebenzisa ekubhaleni i-braille ukuze sifundise abantwana kuhle. Amabhuku atholakale ngoba amabhuku awekho.
Emazwini akhethulwe ngumphathi ntambo obona ngezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mazima, umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubela phambili elwisa ukuthi abakhubazekileyo bathole amathuba alingana layo wonke umuntu elizweni.
Persons with disabilities are first and foremost.
Okokuqala, abantu abakhubazekileyo ngabantu labo njengathi, njalo kumele bahlonitshwe baphakanyiswe. Uhulumende wami uzanika amathuba afanayo kubo bonke abakhubazekileyo kwihlelo zentuthuko lapho sisakha ilizwe lethu ndawonye.
Umnumzana Raymond Magudugudu ongumanjinela njalo ngumqeqeshi esizinda Vocational Training Center koBulawayo uthi umbukiso lo we-National Disability Expo unikeza abakhubazekileyo ithuba lokuthi babukise isiphiwo zabo.
Thina lokhu kuyasijabulisa kakhulu. Lokhu kuyatshengisa ukuthi disability is not inability. And sifunda abanye baboni because some are still in a cocoon. Abanye ama-parents bayenze ukuthi umntwana ole disability bayibona ngathi is useless. Kamele limvalele ku cage yaphu yabona but kathesi lawo bayivula bayabona ukuthi abantu bale disability they are doing something great, something that you can't even imagine yourself ukuthi kungenza umuntu ungaboniyo khonokho.
Umongameli Mnangagwa unikeza abakhubazekileyo amaplaza amabili, izitanda zezindlu eziyisithupha, imitshina yokusebenzisa ngezandla, inhlanyelo kanye namakhuba lokune. umbokiso walonyaka okhutshwe phansi kwendikimba ethi Holistic Empowerment of Youth and Children with Disabilities Towards the Attainment of Vision 2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lokhe sikudaba lwabakhubazekileyo baphinde bakhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wodlakela ikakhulu kukhetho besinjalo abesifazane labatsha akumelanga bahlukuluzwe ngoba inani lamacala asephanyekwe emthethwandaba ngaba lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka esemaningi kakhulu osokuhle kukhomba ukubana lolu khetho alisoze lube ngolukhululekileyo. Wanastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, kungakho abakhubazekileyo sebegqugquzela ukuba kube lokuthula ezweni. Umnumzana Tsepang Nare okhubazekileyo usola indlela ukhetho oluqhutshwa ngakhona ezweni.
Ukhetho lolwalonyaka lulama-events athiyeneyo, ama-events lawa ahlukumeza amalungelo oluntu. Sikhangela ukuthi abanye abantu sikhuluma kunje ababerejistile abakho ku-voters roll. Sikhangela njalo lokuthi i-nomination court yahamba njani. Ukutshintsha kwezabelo kwa-afektha amanye ama-political party okwenza behlule ukufilda ama-candidate. Sikhangele njalo intengo yama-nomination fees i-afekthe kakhulu. Sihlangana abantu abakhubazekileyo labo mama kade belesiso sokuthi bancintise bangene ezihlaleni lapho abaneliswa ukuletha utshintsho.
Unkosikazi Constance Banda okhubazekileyo ongumqondisi weZimbabwe Women with Disabilities Development uthi ukhetho lwalo nyaka solukhanya vele ukuthi luzaba nzima.
Ukhetho lwalo nyaka silukhangele sibili, kodwa-ke i-challenge ezikhona njengalo nyaka njengoba kutshintshwe kwantshintshwa wabantu bayiswalelale ukukhanya kuyi-challenge enkulu yena le, ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo. I-braille kayikho sibili, sizame sazama saphinda sazama nge-braille, kodwa-ke kukhanya ngani asiphumeleli ngoba akunalo yedwa embone ephosilishe ukuthini abantu laba. Esikuzwayo ukuthi i-braille iyadura, i-braille iyadura, kodwa-ke kati ongaduriyo ikuphi, ngani kuyenzeka? Sekuza ukuthi i-braille kuyadura kungazabe kusenziwa. Konke kumele kwenziwe ngoba yenye indlela yakuphila yabanye abantu abaphila ngayo.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga olwela amalungelo abakhubazekileyo uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
Okwakathesi si-part of ukhetho, izeki zesini izamile ngamandla wonke ukuthi yenza ama-consultations, consult lapha lalapha ukuze participate njengabantu abakhubazekileyo. So overall, especially in urban areas, abantu bayakwazi, though we are still lagging behind in terms of the access to information that is not friendly to people with disabilities. But hi, so far so good.
Unkosazana Messi Furanayi okhubazekileyo uyajabula ngoba uyingxenye yokhetho lwalonyaka.
Ya, sizizwa siphakathi sibili, hayi bazamile ukusiphatha kahle lathi ukuthi singene. Hayi, inkinga esathi zahlangana lazo nje kwakuyisikhathi, the process was very slow, yikho engathi kwaba nzima nje.
Umphathintambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ozangena kukhetho emele ibandla lezanu PF Enkai North laye ukhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki kudlakela.
Nizawukhulisa njani umkhankaso wami, njalo nizasebenza njani labo, nizabakhangela njani emehlweni sobudluleloko? Mina ngokwami, I condemn violence to no uncertain terms. It's not necessary and it should never, never be perpetrated.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu
itemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umoyi unkosikazi Zodwa Dawengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili edluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolesine weviki ezayo ukuze ayebekwa entabazinduna eceleni komkakhe uMnumzana Dumiso Dawengwa owayengumkhokheli wezabo.
Isikhulumi semuli uMnumzana Jabulani Dawengwa uchasisa kabanzi.
Kumalungiselelo ethu boso sobala ukubana bayasuka lomzimba kamama mhlaka 4 July bayefika ebusuku mhlaka 5 eHarare bese kusukwa eHarare ekuseni sokubuya ngapha koBulawayo kuthi ukuthi umsebenzi uzaba khona ngomgcibelo asika tholisisi ukuthi kuzakwenzelwa ngaphi inkonzo kodwa izabe ikhona apha koBulawayo then enye eyokugcina yokuyamtyeka izakwenzela entabazinduna.
Kusasa mhlaka 1 Ntulikazi kuzaphathwa inkonzo yesikhumbuzo eNgilandi ebesesuka khona mhlaka 4 Ntulikazi ngolwesibili esiyafika eHarare ngelanga elilandelayo lapho okuzaba le nkonzo esesuka eNyaratso esiya koBulawayo. Kuza kuba lomthandazo njalo enkonzweni African Methodist Episcopal Church iGumtree branch esiyalala ku 39 Diamond Drive eFour Winds emzini wakhe. Kube lenkonzo yokumvalelisa mhla ebekwa uZulu uzakwaziswa ngalapho okuzaphathelwa khona inkonzo andubani ayebekwa entabazinduna. Unkosikazi Dawengwa ubhubhe mhla ka 15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane okweminyaka. UMakhumalo wayezelwe ngomnyaka ka-1947 uthiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elebo Botswana lithi isizo salo yikuthi libonele eZimbabwe likhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzaphumelela. Lelo lizwe lithi njalo ukungaqhubi kuhle komumo womnotho waseZimbabwe kugcina kusinda elebo Botswana ngoba abanengi abadabuka elizweni elingomakhelwane bagcina bebalekela khona ngale. Indlela izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba.
Khuluma lentatheli izindaba eHabron olesithathu umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba uDokotela Lemogang Kwabe uthi uqakatheke lothele eZimbabwe libambe ukhetho olukhululekileyo. Ukwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi leAfrika kulesiqondiso omele zilandelwe uma uqhutshwa ukhetho ngemfanelo.
Njengelizwe elilombuso wabantu ngabantu, umbono wethu isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile.
Ukwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso Southern Africa Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hatshi, kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngokuqakatheka, ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe.
I want to assure you that Botswana takes seriously the issue.
Ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbuso wabantu ngabantu nokuthi ngokube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo kuyenzeke eZimbabwe.
Uthi owenzakala eZimbabwe okufana lomumo omnotho ngamanga kahle kuyalimaza eleBotswana.
Because the Zimbabwean people moved to Botswana.
Abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha kugcine kusiba yithi esiba lomthwalo wokubagcina.
umongameli Emerson Mnangagwa olobudlelwano lomongameli oBotswana umnumzana Mkhwetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka oluzabanjwa uMpalakazi luzabe lukhululekile kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla lezano PF kilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ocubungulayo zombusazo umnumzana Efihle Lancube uthi kuqondile ukuthi amazwe afanele eBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo loluzaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki kulungise zono ezenotho ezithi nqazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayigcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe.
Uncube uqhubeke esithi kodwa umelanga kuphele kunkulumo kuphela kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo.
Yebo kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule kukhulumeni bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe kuhulumende weZimbabwe kuwo wonke amacembu ezombusazwe weZimbabwe ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthole usekelo eBotswana eAfrika lakuyo yonke indawo kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukhwezwa kwentengo yalabo ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela. Abanye njalo bakhala ngokwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwe ezinye indawo lapho abangavoteli khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hele olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 eVoice of America esakaza iseWashington DC.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday um 7 zuphokine. Waza
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers. Sesiqalo lona eselethule idlalade elitsha leli qembu licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo ubeke ithemba moyo exoxa lo ntungamili inkomo owe Studio 7.
Mina ngizalwa esigabeni semathopo eBanja ngihamba nomfowethu uMelisibuke yena uphuma eGwane leli lidlalade eligcwele eline 7 track album isihloko salo sithi ulwandle olubomvu ngonyaka ophelileyo sithe siqala nje sifika nje besikhiphe isingle track so manje silandelise ngealbum eligcweleyo ialbum eligcweleyo ile ngoma ezingu 7
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ofuna ukusithola thina ngasese sisebenzela eGoli. Iqembu lethu liseGoli sikhuluma nje sisenza. SiseGoli sisebenza siseGoli. Inumber zethu ngeGoli zikanje +27734089009. Lapha uthola mina uMoxi ngegama lomsebenzi elibizwa uMoxi. Then bese kuthi mina futhi ngeGoli +27734019635. Uthola uMelusi. Uzothola uMelusi lapho. Izinamba zeGoli nje. Mangabe ufuna umculo wethu uyasithinta lapho uyawuthola.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli sizathanda ukuthi bengakhathali bengaphela amandla ngokusisekela, abasisekele bethenge kithi umculo wethu. Hayi lezi zinto zepirates ukuthi besupporte ipirates. Sinayo indlela eningi yokuthengisa. Thina siyakuthengisela nge-airtime, siyakuthengisela nge-Hollywood voucher, kuya ukuthi kude nje noma even asekhaya eZimbabwe same thing, e-South Africa same thing, noma useBotswana same thing.
Ngilethemba liukholisile umculo wabafana laba abe the Foundation Brothers. Ku live talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakansela, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli oluqutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Abangathandaki ukuthi bangene kulolu hlelo lelakho ukuba ukusithinta ku 202 Oh, inamba zocingo azaziboni kodwa ke lilako lilalo ithuba lokuthi lingene kulolu hlelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.